varairidzi vamwashandi hurumende vanyanyotsamwiswa nemashoko atatambira ekuti vamutungamiriri vanove mubati wehomwe yezimbabwe vari kufamba vachitaura pasi rose kuti macivil servants emuzimbabwe ari kufara zvisingaiti nemari shoma yavari kutambira izvo zvinorwadza tichitarisa kuti vana vedu vari kufira muzvipatara tichitarisa kuti vana vedu vari kudzingwa kuzvikoro tatadza kubhadhara hatichakwanisi kuwana chekubata pekugara vamwe havana chekufambisa chaicho michovha vamwe vakutoita zvekukumbira murodhi vanoshanda muzvipatara manesi vachitobhega murodhi saka zvaita kuti titi ai kana vamutumi vachiti tiri kufara tida kuti tiunze mufaro wacho kumahofisi kwavo isu tiri kuchema tiri kunyunyuta saka titange tichienda kumahofisi kwavo musi wa19 ogasti kwatichasvika tichinochema salari yedu tichanoichema tiri pamahofisi pavo kuti vaone kuti maodhari civil servants hatina chekubata hatina chatinacho hatina cheuviri saka ndourongwa hwatinawo kuti kubva 10 AM musi wa19 ogasti tinoita gungano guru pamahofisi avo tichichema masalari edu.
Urongwa uhu muri kuhuita sesangano renyu mega here kana kuti muri kubatana nemamwe masangano evashandi vehurumende?
Urongwa uhu hwatotangwa nevamwe vashandi vehurumende vakatozotikokawo seatuzi kuti tibatsire kuzvishambadzira rinovebasa guru ratiri kuita. Urongwa hwemacivil servants ari ordinary. Tinotokurudzirawo kuti vamwe vemamwe maboka kana vaona urongwa uhu vauye tijoinane nemacivil servants ari ordinary. Vamwe vasitorinenaizvi vakutongoona kuti upenyu hwavo hwavaparumana nzombe. Vari kuona kuti hapachatenderwa kuti dai kwauya ngana hapachari kuti pauye munhu wekuapezi kana kuti kwauya ani asi kuti sekutambura kwatiri kuita isu vashandi vehurumende tiboendawo tichinonyunyuta tiri pamberi pemunhu anotipa muhoro vanove vamutungamiriri vataona pabhajeti apa vachiratidza zvikuru kuti zimbabwe yadoita bhajeti resaplus yakati kurei yevari kuti 800 billion yavari kufarira tikuti mari iyoyo yamunonzipembera isu vana vedu vachifanizara zvinoratidza kushaya hanya saka takungonochema pamwe chete sevanhu vari kutambura sevashandi vehurumende.
Sei masarudza kunomira pamahofisi pavamutungamiriri?
Mari yedu pakuona kwese kwatinoita painozonzi yawedzerwa vamuturi ndo vanototanga vadziisa ane homwe nyika watiri kuona achiita humwe unhuvu neunharadari vasati tamboona ndivamuturi vakatanga kutinyima bonus kubva pavakauya hatisati tambozviona rakakati rikayeshurwa mugore ra2018 vakatanga kuyeshura miuro yedu kubva pavakauya pavanga vasvipo zvinhu zvese zvaasipo saka tichienda kwavari nekuti ndiyo fesi yeosteriti muzimbabwe ndiye munhu akauya neurongwa hwekuti ngatiitei kuti macivil servants atambure kuti tikwanise kusefa mari.
Saka mavasvitso here gwaro ramaburisa iri?
Magwaro tatenderedza kumahofisi ose kusanganisira emutungamiriri wenyika tinofungwa kuti kana bhirukati dzavo dzichivatendera kuremangwana vanenge vatopedza kuverenga vawanawo magwaro edu asi kana vari vanhu vane bhirukati isina kunyanya vanofanira kunge vaakudoverenga vatonzwawo zvishemo zvedu tichitarisirawo kuti vachaita urongwa hwekuti tiite nhaurirano musi uyu usati wasvika.